manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhura gumi guru 30, 2017. Matateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri weZANU PF mudunhu reMasvingo unotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira. Vacharamba vari pabasa ravo izvo zvoratidza kuti kukura kwemakakatano ari muZANU PF kuri kuenderera mberi. Nhengo nhatu dzeMDCT dzakakuvadzwa mumhirizhonga yakaitika kuchitungwidza masvondo maviri apfuura dzomiswa pamberi pedare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chakapinda muchikamu chepiri nezuro sangano rinoona nezvekufambiswa kwesarudzo richipomerwa mhosva yekusarongeka zvakanaka mukufambiswa kwechirongwa ichi. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Vanhu vazhinji vanoti vakanyoresa sevavhoti kubva pakatanga chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti icho chakatanga nezuro munzvimbo dzakawanda munyika. Mumwe wavo akanyoresa kuvhota muHarare West nezuro Valorence Muchenje vanoti hazvina kuvatorera nguva yakawanda kuti vange vanyoresa. Kunyange hazvo pavakanyoresa paiva nemuchina mumwe chete waishandiswa kunyoresa vanhu.
Nezuro ndakaenda kunoregister paHarlingbury ndakaona process yacho yanga iri fast and ndakaona kuti that process yakanaka nokuda kwokuti hapano mamwe maincidents anozoitika. Saka I feel kuti this time around is going to be fair and is going to be nice.
Asi mumwe mugari wekustrathavan muno muHarare Muzvare Yolanda Machiya vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yarongeka sezvo commission iyi yakatadza kuunza michina munharaunda yavo nezuro sezvavakanga vakatarisira. Muzvare Machiya vanoti ZEC haisi kupa vanhu dzidziso yakakwana inobata nyaya dzekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Vanhu vekuno kustrathavan vanga vasina kukwanisa kuzovhura polling station but nhasi vazokwanisa kuzovhura polling station yavo and takwanisa kunyoresa kuti tikwanise kuvhota and the process yange fast tool zvanga zviri nani.
Mashoko aya atsinirwa nemunyoro anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisi Zwizai avo vanoti ZEC haisi kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzairi kunyoresa vanhu.
Chirongwa chekunyoresa vanhu phase 2 chakatanga nezuro maguta chakatanga zviri slow nokuti publicity yacho iri pasi. ZEC haisi kushedzera kuti vanhu vazive kuti vanhu vari kuregistera kunzvimbo dzipi kushambadza kwacho kuri pasi uyezve dambudziko guru ratiri kusangana naro ratatora kubva muphase 1 richipinda muphase 2 inyaya yekuti vanhu vari kushushikana kuti vawane mapepa kana kuti magwaro anoratidza kuti vanogara papi nokuti vazhinji vedu maroja vazhinji vedu mayouth havana dzimba dziri muzita mavo uyezve mabhiro acho anenge asingauyi ari muzita mavo so idambudziko guru ratiri kusangana naro irerero.
Sachigaro weMDCT mudunhu reMashonaland East Vapini Odenga vanoti mamwe madzishe nemasabhuku emudunhu ravo ari kunyora maserial number emapepa anenge apiwa vanhu pavanonyoresa kuvhota vachiti izvi zviri kunze kwemutemo uye kutyisidzira vanhu zviri pachena.
Nyaya yeregistration tanga chifungidzira kuti ichange ichifamba zvakanaka asi takuona kuti masabhuku akunyanya kushandiswa pakuintimidata vanhu vari kunzi ivo vanhu vamanyorera matsamba eproof of residence vanofa kuzodzokazve nekwamuri vachinyu muchinyora maserial number kana vapedza kuregister kwacho. Saka tiri kuona kuti zvinhu zvakufundutsira vanhu zvakanyanya mumaruzevha.
Muzvare Lwazisivanda, avo vanove nhengo yeparamende yeprofessional representation vachimirira Cholocho North, vanoti kunyoreswa kwevanhu kuri kufamba zvakanaka chose kucholocho, kunyange hazvo vanhu vakawanda vasati vanyoresa sevavhoti. Chirongwa ichi chinopera musi wa 13 Mbudzi, chobva chapinda muchikamu chechitatu, apo ZEC inenge yopinda mudzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, gurukota rinoona nezvekudzivirwa kwemukati menyika vaobert mpofu vatenda kuti vachapa vashandi vezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC mvumo yekuti vatorese mhiko kuvanhu vanenge vachida kunyoresa kuvhota pakati pevhiki rino. Vamupofu vaudza Studio 7 kuti izvi zvichaitwa kuburikidza negovernment gazette. Izvi zvinotevera chikumbiro chakaitwa nasachigaro weZEC amairita makarau mushure mekunge vanhu vakawanda vachema-chema kuti pavanoenda kunonyoresa kuvhota panenge pasina vanhu vanovatoresa mhiko. Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro naamai makarau pamusoro pechirongwa chekunyoresa.
Ndinoda kuti phase 2 yakaparurwa zvakanaka neZuru, asi takaona dambudziko rekuti kwakai kune nzvimbo dzakati one day kwakanaya mvura, saka vanhu vedu vakatadza kunyatsosvika kunzvimbo dzavo zvakakwana. Asi pari nhasi vanhu vedu vese 100% vako kunzvimbo dzavo. Kune nzvimbo dzakaita seMashonaland West, Midlands, Manicaland, kune kwakanaya mvura yekuti vanhu vedu vakatadza kusvika kumaregistration centers edu vachinyura mumadhaka.
Ko iye nezuro wacho kwanga kwanyoreswa vanhu vakawanda zvakadii?
Pakupera kwezuva kwanga kunonyoreswa vanhu vakawanda, ndingati vanhu vakanyoreswa vanosvika 7,000 pazuva rekutanga. Asi takanga tangowana vanhu vakanyoreswa ivo vachibva pakana centers mashomanene, mazhinji haana kukwanisa kutitumira kuti vanga vanyoresa vanhu vangani. Ava vandiri kutaura ava 7,000 vakanga vabvairo pamacenters anosvika ivo 546 out of 2,797.
Saka pachikamu chechipiri chephase 2 ichi muri kutarisira kuti munyoresewo vanhu vakawanda zvakadii?
Chikamu chechipiri tiri kutarisira kuti tichanyoresa vanhu vanodarika avo vatakanyoresa muchikamu chekutanga. And chikamu chekutanga ndoda kuyeuchidza kuti takanyoresa vanhu vanokwana kuita 1,200,000. Saka pachikamu chechipiri tinofunga kuti tichadarika nhamba iyoyo zvachose, nekuti vanhu vedu chekutanga vane ruzivo rwekuti kune urongo huriko. Chechipiri ndechekuti kwataa kunonyoresa iye zvino kune vanhu vakawanda vanogara ikoko kudarika kwatakatanga nako, nekuti takatanga nekumapeto kusina vanhu vakawanda tichienda kune vanhu vakawanda.
Manga mambotiwo muchakumbira kuti vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kana kuti veHome Affairs vakupei mvumo yekuti vanhu vakati wande veZEC vange vachikwanisa kutorisa mhiko, zvaamira sei?
Tisati tanyorerwa kuti tapiwa mvumo iyi neiyi, asi kuti tine jimbe yekuti tiri kupiwa mvumo iyoyo.
Sachigaro veZEC amairita makarau vachitaura vari paRunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Madzishe munyika mukupera kwesvondo akabuda nechisungo chekuti achatsigira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe musarudzo yemutungamiri wenyika gore rinouya. Mutungamiri wesangano remadzishe Ishe Fortune Charumbira vakazivisa nemugovera kumusangano wemadzishe wepagore weNational Annual Conference wakaitwa kuBulawayo kuti madzishe akawirirana muna 2014 kuti vaMugabe ndiye munhu avachatsigira musarudzo dza 2018. Ishe Charumbira vanoti hurumende yavaMugabe yakaita zvirongwa zvebudiriro zvakawanda, vachitiwo mutungamiri wenyika anoremekedza pamwe nekukoshesa madzishe. Ngatinzwe Ishe Charumbira vachitsanangura.
Madzimambo anenge achiti aiwa paumambo hwedu kana mutungamiri anenge aripo munyika adiwa navanhu kana munadiwa izvo madzimambo tinotsigira mune vaMugabe vakadiwa navanhu vanodiwa navanhu vakatotikire vakare kuti ndiwo kandidate. Saka ichitongoti wabuda muruzhinji wakadiwa ndiye munhu watinodawo isusu, arizve munhu unogwirawo madzishe achiunza nyika achiunza fuku vanhu achikwavo tsika dzedu dzepasi rose kuti vanhu vatema vavachengetedze hunhu hwatinogwiravo semadzimambo. ndopatinobva ipapo.
Asika ishe charumbira vamwe vanoti madzishe hafana kunga achionekwa achirerekera kumativi ezvematongerwo enyika nokuti vanomirira vano vakasiyana siyana. Munoti
aiwa iyo yokusadziva vanotaura izvozvo pane vatikazvidza zvitorera.
Avanga vari mutungamiri wesangano remadzishe ishe Fortune Charumbira vari parunare nestudio 7. Asi mutauriri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vaJacob Mafume vanoti hapana chakaipa kuti ishe Charumbira vatsigire vamugabe, asi kwete kuti vabude vachiti madzishe ose anotsigira vamugabe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Pakutanga tinotaura kuti madzishe haana kana kumboti vanoda vamugabe, Charumbira ndiye ati anoda vamugabe. Saka iye ega kana ane zvaari kupfuwa ngaasati madzishe ose ataura kuti anoda vamugabe. Kuziva kwedu madzishe tiri kutaura nawo siku nesikati, naivowo vari kunetseka nekushushikana nekutambura kuri kuita ruzhinji rweZimbabwe. Madzishe haafanirwi kurerekera divi repolitical party ipi neipi. Vanofanirwa kutoti mapato akawanda akwikwidze ataure zvavanoda kuitira ruzhinji rweZimbabwe.
Asika vaMafume vacharumbira ndo mutungamiri wemadzishe, pavanotaura ka vanenge vakamirira madzishe ose.
Vanenge vachiti ndakamirira madzishe ese, asi inini kutaura kwandiri kuita ndikwekuti ipfungwa dzeumbimbi ndoga, ipfungwa dzinongoriwo musoro mavacharumbira.
Asi tingaona here iwo mashoko ekuti madzishe ari kutsigira vamugabe musarudzo aine chaangazoitawo kune vanhu munyaya dzezvematongerwo enyika? Tichimboona mamwe matunhu madzishe chaiwo achitonzi ari pamberi munyaya dzemhirizhonga.
Zvakapera izvo. Takatarisana neregistration yemavhoti, takatarisana nezviri kuitika munyika gore rino, takatarisana masandi kongonya warumwa warumwa wapusa wapusa iri kuzanupefuku, wekuti vanongotukana siku nesikati, vanongoshungurudzana, hapachina kana mumwe chete anoteverera zvavanotaura.
Mutauriri webato rinopikisa rePDP vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutauriri wezanupiefu mudonho remasvingo vaRonald Ndava vanoti sachigaro wedunhu iri vaEzra Chadzamira havanonzi vakambomiswa basa nenyaya yekuita zverusarura rwemarudzi nekukonzera kusagadzikana mubato vachiri pabasa nekuti havana kusumwa zviri pamutemo. Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvematongerwo enyika muzanupiefu vaSevia Kasukuere vakaudza bepanhau reChronicle nemugovera kuti vainge vatumira tsamba dzinoratidza kuti vamiswa basa. Nyaya iyi inonzi iri kuratidza bata murefu bata mupfupi mubato reZANUPF pakati pevanonzi vanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vechikwata chinonzi Team Lacoste nevamwe vari kuchikwata chinonzi Generation 40 chinotsigirana navakasukuere. Vamwe vanofungidzirwa kuti ndeve Team Lacoste vakamiswa basa vanosanganisirawo vaMayor Justice Wadya Jena kuMidlands, vanoona nezvematongerwo enyika kubazi revechidiki kumasvingo vaBrian Munyoro uye mutevedzeri wasachigaro wedunhu reMidlands vaGoodwill Shiri. Vachadzamira vati titaure nemutauriri wedunhu remasvingo vaNdava avo vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti nyaya iyi vakatoionawo pamadande mutande.
Chokwadi nechokuti Blessing, iwewe neni takangofanana tiri kungozvinzwawo mumawhatsapp imo muno mumapepa. Chokwadi ndechekuti ivo vachadzamira vacho kana purojekiti yacho yemasvingo hatisati tamboona zvinyorwa zvabva kumusoro kuvakuru vedu.
Vanga vataura kuti vanounza tsamba idzi riini here kana kuti makangomirirawo?
Chokwadi ndechekuti tine mafambisirwo anoitwa tsamba mumusangano medu, asi iko zvinezvi dziviso yedu ndeyekuti hapana tsamba yatiyauya, asi tiro zviverengowo mumanewspaper nemumawhatsapp imo mutazviona zvinenge zvirimo. Zvinokuti tinyanya kutsigirana nokunyanya kuzemberana nechokwadi chinobuda mumapepa nomumawhatsapp chingaita sokuti chingapesera tatsveyamisa murahwo womutandaro.
Saka vacha dzamira vari kushanda here kana kuti vambo mira vakamirira iyo tsamba iyi.
Isusu kana hatisati tawana tsamba chaizvo chaizvo nenzira dzinofanira kuva netsamba kwatiri kumusangano. Tinoziva kuti vachadzamira vari pabasa ravo uye isusu tinogutsikana nebasa rinoshandwa navachadzamira muprovinsi semukuru wedu. Hatina zvimwe zvatinoshoora pakati pebasa ravanobata mukati meprovinsi yedu.
Ko zvavari kupomerwa zvekuti aiwa vanenge vanga vachiita zvekusarura.
Wachadzamira ndii chairmani weMasvingo Province ine marudzi akawanda wanda mukati mayo. Saka kana mukaona munhu achivhoterwa namavhoti akashowanda kudoro kuma 30,000 munoziva kuti manje achangoita maelections. Haasi mavhoti anopiwa munhu ane rusarura iwayo. Kunobva nyaya isu hatikuzivi asi tingada kuziva kuti ari kuudya nyaya idzodzo dziri kubva nepapi isusu hatikuziva.
Imwewo nyaya yavanga vachipomerwa ari kunzi vanga vachinyanyodyidzana navamunangagwa.
Mumusangano medu mukomredi handizive zvangu asi kuti handizivi kuti munonzwisisa here maopari tinoenda musangano wedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu. Musangano wedu unoti tinokudza vatungamiriri vedu vose. Saka handimungoti pane ungazonyatsokubatwa kuti uyu anokudzawa uyu anokudzawa. Vatungamiriri vedu vese tinovakudza. Saka vene vanenge vachiona kuzosarudza havo kuti uyu unokudza uyu unokudza uyu zvinenge zviri kwavari asi tatinoziva nezvekuti musangano medu tinofanira kukudza vatungamiriri vedu.
Mutauriri weZANU PF mudunhu reMasvingo vaRonald Ndava vanga vari parunhare kuMasvingo kwakare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakambovesa chigaro wekomiti yaitsvagira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump rutsigiro kwekanguva kaduku gore rapera vaPaul Manafort nhasi vapomerwa mhosva yekushanda kabisira nevamwe vakavengana neAmerica kuviga mari kunze kwenyika uye kunyepa kuhurumende. Seimwe nyaya dzakawanda dzekutsvaga nadzo rutsigiro rwevaimbo wemutungamiri weUkraine vaVictor Yanukovych. Komisheni inoona nezvesarudzo mukenya yazivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika iyi vari pachigaro vaUhuru Kenyatta vakakunda nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvisere kubva muzana musarudzo yemutungamiri wenyika iyo isina kupindwa nevanopikisa. Bazi rezveutano muHarare City Council rinoti uwandu hwevanhu vari muchipatara nekuda kwechirwere chetyphoid huri kudzikira panguva yokanzuru iri kuenderera mberi ichiongorora kutapuriranwa kwechirwere ichi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare, Dr. Prosper Chonzi, vati vanhu vatatu vanogara kumatapi ndovachiri muchipatara mushure mekubatwa nechirwere ichi, pavanhu makumi matatu vakawanikwa vaine chirwere ichi. Vachonzi vati kunyange hazvo uwandu hwevari muchipatara hwadzikira, vachagara vakagadzirira misi yose sezvo chirwere ichi chichigona kungonyuka chero nguva.
Musiti wavarari zvino tiri kune dambudziko rechirwere chetyphoid chakatanga masvondo apfuura. Mavirari apfuura iye zvino chakanyanyoungana kunzvimbo yekumatapi tanga tichiona vanhu vakati wandei asi kubvira paweekend yapfuura apa tiri kuona vari kuuya kuzvipatara vakuenda vachidzikira. Vanenge varwarisa vari kuendeswa kuNazareth. Pari zvino kune vatatu chete vakaadmitwa muNazareth. Paweekend kwanga kuine vashanu. Zviri kurakidza kuti chirwere chiri kuenda chichidzikira.
Dr. Chodzi vatiwo chirwere chetyphoid chinonetsa kupedza musha wematapi kumbare sezvo kune vanhu vakawandisa kupinda vanotarisirwa kugarako. Vachodzi vati kumatapi kuri kugara vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezviviri pachinzvimbo chevanhu zviuru zviviri zvine zana nemakumi mana. Dr. Chodzi vatiwo maonero avo ndeyekuti vanhu vari kugara kunzvimbo iyi vabviswe vonogariswa patsva senzira yekupedza dambudziko rechirwere ichi.
Vanhu vagari vari kumatapi vakawandisa. For the infrastructure iriko inofanira kunge ine vanhu about 2,100 vanhu, but pari zvino pane 23,000. Vazhinji vacho vari kuikoko vana vane makore ari pasi pe 5 years ndo futi vanoita kuti vakabatwa nechirwere ichocho vanokurumidza kudzikira ende kana vasina kuwana rubatsiro rinokurumidza ndo vanokwanisa kuzoshayaiva saka isusu seveutano kana titi veutano tikureva kuti vari kubva kudepartment of health kana kuministry of health hatikurudzire vanhu kuti vagare munharaunda yakadaro dai zvaibvira dai zvaibvira vanhu vatobviswa zvavapa matapi vatanga vawanirwa kwekuenda matapi iwaya nekuti haachanyanyogarika matoilets asingazoshanda mvura yasinyazoya zvakanaka dai zvaibvira vanhu vambopuwa pamwe pekuti vagare vapuwe mastenzi vavake kuti tiite decongested area ndokuti kumberi uku chirwere chisarambe chiuya nyanyanyanya kunzvimbo iyoyo pavari ipapa hapana kunyatsonaka hapaite kuti vanhu vagare pasina zvirwere
mutauriri wekadzuru yeHarare vamichael chideme vatiwo kadzuru ine urongwa hwekubatana nerimwe bhanga kuti vavake pekugara patsva voputsa dzimba dzekumatapi munyori musangano rezimbabwe association of doctors for human rights dr evans bastara vaudza studio 7 kuti zvinosuwisa kuti zimbabwe ichiri kutambudzwa nechirwere chetyphoid chisingachawanikwi mune dzimwe nyika vachonzi vati chirwere chetyphoid chinoonekwa nekudzwa musoro mudumbu kupisa muviri kana kuita manyoka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
gweta riri kumirira nhengwa nhatu dzeMDCT dzakarohwa kuchitungwiza masvondo maviri apfuura vaDouglas Monzora vanoti mangwana vari kupinda mudare vachimirira vaDelma Amos Kaliati muzvare Clara Panganai namuzvare Lucia Ruya nyaya iyi iri kunzwikwa kwamakone kuchitungwiza kwakare vaMonzora vanoti vaKaliati vakabudiswa muchipatara nemusi wemugovera vanotiwo mupurisa akarumisa vaKaliati nembwa akanzi auye kudare uko achapomerwa mhosva yemashandisiro aakaita imbwa pana vaKaliati tanonoka wando westudio 7 abata vaKaliati yekuti tinzwe kuti vava kunzwa sei
handingati hangu pane zvakanyanyisa hangu pahealth pangu ndakarapwa zvakanaka zvangu ndiyezvi ndisono hangu mapesi ndiri kumba ndiri kukapa makutemuka ndakaita makubva angu ese left and right then ruoko rwangu rwakaoparetwa ndakaisa sidi saka pane mishonga yandakapiwa zvangu yandikuna
zvamanga muchinzi makachengetwa nemapurisa kwakuri kuchengetwa kwokuti musapondwa kana kuti kwakuri kuchengetwa kwokuti muri musungwa
ndakachengetwa ndaichengetwa zvinhu musungwa ndezvaiitezvo saka zvakatondishamisa kuti ndingaguve ndiri musungwa sei ndiri ndakatorwa pamba nevanhu vakandichidhinepa vakaenda nemukumba pakanzira kwacho vakandirova
munonzi makapara mhosva yechinyi kuti muende kudare redzimhosva vanhu vacho vakazikanwa here vakabatwa kana mukatarisa zvakaitika zvese izvi munoona sekuti zvine kodzero here kuti murambe muchiita basa ramuri kuita
basa hariregerezi kuitika nokuda kuti paitika chiitiko chakadai inini ndicharamba ndichiendera mberi handidzike shure amvery principal nezvese zvese zvandinotaura uye ndinotomira pashoko rangu come rain come come ndikutoramba ndichitoriita and right now handiri mutongori organization nokuti anebhora ndianomakwazvo jesu paaivengwa paivo pamuchinjikwa paivisisi akamboramba kudaii mwanakomana mwari akatiti mwari baba varegereeni hapana chano nokuaakuitaizvo hapana chano aivaiziva kuti the good of them vangasambudaa
avanga vari vaDelma Amos Kaliati nengo yeMDCT vachitaura vari parunhare kuchitungwizana tanonoka wande westudio 7
munoziva here kwekunyoresa kuvota kubamu siwa gumiguri 29 kushika mbuzi 13. Hekuno kwa mnogo na kuenda kunonyoreza kuvota. Kubulawa yo Metropolitan, endai kubulawa yo South and Central. Pelandaba, Mpopoma. Emakandeni, Entumbane. Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai ku Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe, Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban. Matebeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza. Matebeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West. Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Jishava Ningezi, Jishava Nerunde. Kutimu zive zimwe njimbo, uyeje kutimu yato ziva kutimu nenda papi chaizu kunjimbo za tado maizize kunyoresa kuvota enda ipa website yedu pa www.voashona.com. Ndipo pachakurati za ikutipa muno enda chaipo onde papi.
Makati erila kune penyure Studio 7, tirukute penyure atirumu Washington DC. Munao zemitambo. Makunda Newcastle Laga Premier Soccer League ave nemutungamiri mutsva kwasara mitambo mina kuti makwikwa ayapere. Makiro Kariati anotipanya iye.
Ngezi Platinum Stars ndiyo yave panhongonya pemakunda Newcastle Laga Premier Soccer League. Zvichitevera kurova kwavakaita Dynamo 2-0 muBaobab Stadium nemugovera. Mondoro Ngezi yave nemapoints makumi matanhatu yakaenzana neFC Platinum. Asimadamburo apinda panyanga nemhaka yekukanda zvibodzwa zvakawandisa kudarika kugona kunenge kudada. FC Platinum iyo yanga iri pamusoro yadzikira mushure mekuita mangange 0-0 neHarare City. Kwatambwa mitambo makumi matatu zvikwata zvina zviri pamusoro soro petafura ndeizvi. Ngezi Platinum Stars 60 points. FC Platinum 60 points. Dynamos 58 points. Chicken Inn 56 points. Muteveri wa Black Rhinos vaJapet Mombera vanoti mukombe wakananga kumondoro Ngezi kana kuzvishavane.
Pakaipa because mangezi Ngezi ma FC Platinum ibo pakaipa bhora. Asi Dynamos zvivane mukana. It means Azi, Ndugonda, FC, Platinum, Ningis Platinum. Pane wani chatura.
Asi, mumwe mucheveri wechikwa tache Dynamos, Muzare Precious Mutandwa, vanoti kunyange hazvo, zvinhu zvisina kuvafambira zvakanaka mukushanya kwavo kuBaobab. Dimbare, ichirimo, mhondo yekutora mukombe uyu.
Ii, nezvandanga ndakatarisira ka, hazvisirizvo. Bati tichirimo hedu murese. Ndinoimba kuti mukombe uyu ndewedu.
Kunyange hazvo vakawanda vari kunongedzera Ngezi Platinum Stars, FC Platinum neDynamos sekunge ndidzo dzichatora mukombe uyu. Chicken Inn iyo yakanoita 0-0 neZPC Kariba ine mukanawo zvekare sezvo yakangosiwa nemapoints mana chete nezvikwata zviri pamusoro-soro. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tirikutarisa chirongwa chekunyoresa kuvota pachishandiswa biometric voter registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. kuzadzira zvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chinotanga munzvimbo dzakawanda pasina vanhu vakawanda vari kunyoresa. Utungamiri wezano PF kumasvingo hunotisa chigaro wavo akambomiswa basa nebato vaEzra Chadzamira vachiri pabasa ravo izvo zvoratidza kukura kwemakakatanwa ari muzano PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande.